Queen Beats made it.
Gaiti, ndikawa na mari, ndichatenga hembe zemari. Kusazila kutikunde mufaro, unokunda zvese zvepasi pano. Hapana chino kunda, mutoro wese ndo sunda. I will make way for you and never take my eyes off you. Kichaku yimbira ndiyo, oh, oh, oh. Your daddy loves you, ndiyo, oh, oh. Daiti ndicha tenga mota honde. Daiti ndika huina loto, ndicha tenga mambe. Kusaziva kutukune mfaro, unokunda zwese zepa sipano. Toro wese ndo sunda. I will make way for you and never take my eyes off you. Nchaku yimbira ndiyo, oh, oh, oh. Your daddy loves you, oh, oh. Kusaziva kutukune mufaro, unokunda zvese zvepasi pano.